Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechitatu ndira 8 2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimparks inoti mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa mwedzi wapera uye iri kuferefeta kuti dzakafa nechikonzero chei. Nhasi tine hurukuro namzvare Justina Mukoko nezvekurudziro yevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vakashaya vaJimmy Carter yekuti vaburitswe muhutapwa mushure mekunge vapambwa muna 2008. Vatalend Rusere vari kunzi vakapesvedzera mhirizhonga kuMozambique vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ii ndiyo mimwe msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimparks nezuro yakaburitsa mashoko ekuti pane mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa kuSapi Safari nechirundu uye yatanga kuongorora chakakonzera kuti dzife. Mvuu dzave kuchengetedzwa nekuda kwekuti dzave kutyirwa kuti dzinogona kutsakatika pasi rose. Ko, chii chiri kupawo kuti mhuka dzife muZimbabwe sezvo kuchivero kwakafawo hove nezvipembere? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Zviri kuratidza kuti pane dambudziko rakakura rekupanganiswa kwemvura madhamu edu nekuda kwepollution. Handizivi kuti iri kubva kupi pollution iyoyo muarea dzakafa mvuu, asi zviri kuratidza kuti seZimbabwe tatova nedambudziko guru rekuti mawater bodies edu haasiri kuchengetedzwa zvakanaka. Zvinokwanisa kunge iri mining kana chii zviri kukonzeresa kuti poison yakaita sana cyanide kana mercury, zvimwe zvinhu zvinokwanisa futi kukanganisa mawater bodies zvouraya aquatic life yedu.
Tichitarisa nyaya dzekuchera zvinhu zvakaita segoridhe nezvimwe, ndivanani chaizvo vari kushandisa mishonga inogona kunge ichikuvadza mhuka i?
Pane vemuno atinoti makorokoza aya vanongochera vachimhanya vachienda havasi pasi pemutemo zvavanoita. Vazhinji vacho vanoshandisa mercury. Tochiuya kumachina, asi kana tichiti machina tinofanira kuziva zvekare kuti vari kushanda nehama dzedu zvikuru sei vakuru vakuru vanenge vari muhurumende, ndo vanenge vari atingati masilent partners, vana muzvina bhizimusi vasingazikani mazita avo. Machina havaremekedze mutemo, havaremekedze environment, havaremekedze vagari venharaunda, havana chavanoremekedza munyika muno. Chavo kutora mineral yavari kutsvaka kuenda kwavanoenda.
Ko, veema havasi kukwanisa here kugadzirisa dambudziko iri?
Veema vakutadzawo kuita basa ravo nekuti mining muZimbabwe ibhizinesi raani vakuru vakuru vezvematongerwo enyika, vakuru vakuru vesecurity sector vanenge vari imomo. Saka vanofanira kunge vachimisa zvinhu zvakadaro vanongoudzwa kunzi dzokera kumashure, apa panapa pane chimbambaira panopisa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare. Asi muzinda weChina muZimbabwe unogara uchiramba kuti makambani enyika iyi haateedzere mitemo yenyika. Dare Ramaja Street Muarare ranyima sachigaro wesangano re Southern African Human Rights Lawyers vatalent Rusere mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa dzinosanganisira yekuchikora mutemo wekupinda nekubuda munyika pamwe nekunzi vakakonzera mhirizhonga kuMozambique nemuSadak nemashoko nemifananidzo yavanonzi vakatenderedza padande mutande vachiti sarudzo dzenyika iyi hadzina kufambiswa zvakanaka. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutongi Ishane Sumatova ati anobvumirana nemuono wevachuchusi wekuti varusere vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa kana vakaburitswa mutirongo nekuti vakatombobuda munyika vachishandisa nzira dzisingabvumirwe uye vasina magwaro ekufambisa. Atiwo dariraona zvisingakodzeri kuti vabhadhare mari yechibatiso nekuti hapana pekuzovatsvaga kana vakatadza kuya kudare sezvo vasina nzvimbo kana musha wavanogara muZimbabwe. Varusere vakasungwa musuwa 23 zvitagorera pera mushure mekudzingwa kuBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri asi ivo vakaudza dare kuti vakaita zvekupambwa nekushungurudzwa ndokuzoendeswa kumatikitivha eCriminal Investigations Department wave usiku. Varusere vanonzi vakatenderedza maWhatsApp audio nemavideo vachikurudzira vanhu vekuMozambique nemuSadik kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo dzakaitwa kuMozambique muna zvitagorera pera. Vachuchusi vanoti izvi ndizvo zvakakonzera mhirizhonga yaurayisa vanhu vanodarika madzana maviri nemakumi manomwe kusvika pari zvino. Varusere vari kuramba nyaya iyi vachiti dai zvavakaita yaive mhosva vangadai vakasungwa kuSouth Africa pavakataura mashoko aya pane fenyuro yeSABC. Mune imwewo nyaya mudare iri mutongi anyima vaTimothy Chiminya avo vanozviti mambo munhu mutapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika nekugadza madzishe zviri kunze kwemutemo weTraditional Leaders Act. Mutongi ati vachiminya vakabvisa Ishe Seke vaStanley Chimanikire vakagadza vamasimba Rubatika zviri kunze kwemutemo uye vati izvi zvave kukonzera kusagadzikana munzvimbo iyi sezvo Ishe chaivo vachimanikire vave kutadza kuita basa ravo. Gweta ravachiminya vaGift Mutisi vati dare rati kana vachiminya vakasunungurwa vanogona kukonzeresa mhirizhonga zvekare.
Saka nokuda kwaizvozvo kuri kunzi nokuda kwori zvakaitirwa madzishe saka nevanhu vari pasi pemadzishe ivavo vanenge vasina kuvaka.
Kubvira muna kukadzi kusvika muna gumiguru gore rapfuura vachiminya vari kupomerwa mhosva yekubvisa madzishe nekugadza mamwe zviri kunze kwemutemo kumatunhu emasvingo neMidlands uye vachuchusi vanotyira kuti vanogona kuramba vachiita izvi kana vakabhadhara mari yechibatiso. VaFrancis Makai avo vanoshanda navachiminya vachibva kugokwe mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiremekedza mutemo havana kufara nemutongo wapihwa nedare.
Hatina kubatika zvakanaka pakuti dheu yaramba ichinzwa chakakonzeresa morova kwachisiteke kwacho imhutapa vasivo vakakonzeresa.
VaMutisi vati vachanzwa kubva kuna vachiminya kuti vopikisa mutongo uyu here kudare repamusoro reHigh Court. Varusere navachiminya vanzi vadzoke kudare musiwa 22 ndira kuti vazoziviswa zuva ravachatongwa. Mune monyaya mutongi wedare reHigh Court vapisirai kwenda vambomira kutura mutongo pachikumbiro chana muzvina bhizimisi vaMike Chimombe nava Moses Mpofu chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekushandisa magwaro emanyepo kuti vapiwe basa rinokosha mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge mbudzi pasi pechirongwa chePresidential Gold Scheme. Vaviri ava vakaudza dare kuti vakazvipira kubvisa madhora zviru zvishanu pamunhu kuchengetesa mapasipot namabharani wedare pamwe nekupa dzimba nemapurazi avo sechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chavo. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate vakakwira kuHigh Court vachiti pane zvashanduka kubvira pakaitwa mutongo wedare ramagistrate. Vachimombe navamupofu vakasungwa muna chikumi gore rapera necommission inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. tave ukwanisa kukupai na udzedu pa VOA Shona WhatsApp channel uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, mochaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Muno kwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patuno kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inivamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divira zakarere kera. Vanorarama neusope varikurudzira hurumende kuti ivawanise zvikwanisiro zvakaita semishonga kugadzirisa dambudziko rechirwere chegomarara icho chirikuuraya vakawanda vavo. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vane usope vanoti denda iri riri kuvapedza sezo risingarapiki muzvipatara zvemunyika izvo zvisina mishina yekubata chirwere ichi chisati chakomba. Muzare Ignace Gurune vane usope vanoti chirwere ichi chiri kuuraya vane usope vakawanda.
Saka tombotarisira kuti pakaitwa budget ra 2025 takambokumbira kuti dai pawanikwawo allocation inoinda kuvanhu vane albinism kuti kwanise kuwanigwa mishini yokuti tigokwanisa kuongororwa cancer isati yanyaya kuindisa tiwanewo medication yokuti tikwanise kurapiwawo cancer muno munyika medu nokuti yatiparadza zvisingaiti.
Amai Vimbai Manyara vekwasadza kuchivhu vanoti mishonga yemafuta yekudzivirira chirwere ichi inodhura uye vakawanda wavo vanotambura.
125 million riri kukosta $22 to $25 of which isusu tinoda kana mabhodho 3 kana mabhodho 4 pamwedzi saka zvinotigoshera.
Vanotungamirira mabasa musangano reZimbabwe Albinos Association vakuda kwashe masvinyange vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vane usope zvinoshayika nekuda kwechirwere chegomarara.
Tinoramba tichikurudzira hurumende yedu kuti dei yaita decentralize this cancer treatment facility kumaprovincial hospitals ose so that whoever feels he needs to be tested anokwanisa kuwana that help in time to save life.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Kudzanai Masinire vane chipatara chavo cheMasinire Medical Center mumasvingo vanoti dambudziko rechirwere chegomarara rinosvika pazvikamu 10 kubva muzana kuvanhu vane usope muAfrica. VaMasinire vakurudzira veutano kuti
ichokwadi vanhu vane zvinowanikwa nokudzidzisa varwere vealbinism kucreata awareness nokudzidzisa population vanhu vese zvavo vemunyika nokudzidzisa varapi zvakakosha kuti vanhu vane albinism vabatsirwe kuchengetedza ganda ravo nokuvapa mishonga atoti masunscreen ayaya.
Dr. Masinire vati chirwere ichi chinowanza kukurira vane usope vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana. Vaenderera mberi vachikurudzira kuti zvipatara zvose zvikuru zvematunhu enyika zviise vana chiremba nanamukoti vane unyanzvi nezvechirwere ichi.
Vanoita vana chiremba vakasangana atoti multidisciplinary teams vanamukoti vanodzidzisa nezveawareness, vana chiremba vanonzi madermatologists, vana chiremba vanonzi masurgeons vanogona kuzooperata cancer, vana chiremba vanonzi maoncologists vanenge vachizobatsira vaya vanenge vadiagnose vane cancer, vaya vanobatsirawo even nokutaura vepsychology neinei. Kuda
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi reutano munyika sezvo mutauriri waro vaDonald Mjiri vati vari pazororo. Vakati taura nemumwe wavo amai Jocelyn Chimonyo avo vakati tiise mubvunzo patsambambozha iyo yavasina kupindura panguva yekuenda pamhepo. Gwaro rakabudiswa pakaverengwa vanhu munyika muna 2022 repopulation and housing census rakati vanhu vane usope vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe ane makumi mana nemanomwe 1747. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union nasi yashoropodza mashoko evakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ekuramba kubuda pachena kuti havasi kuzoshandisa mauto here kuti vatore dunhu rinozvitonga asi riri pasi peDenmark reGreenland ichiti mashoko asina nematuro ose ichitenda kuti nyika dziri mugungano iri dzinomanikidzwa kudzivirira chitsuwa ichi kana vaTrump vakapinda nechisimba. Mapurisa emuJohannesburg, South Africa, nasi ati vanhu vashanu vasungwa pamba pevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa, vaNelson Mandela, nemhosva yekuwanikwa vaine motokari yakabiwa pachishandiswa pfuti nekuvewo nepfuti isina kunyoreswa. Imba iyi yapindwa nemapurisa zvichitevera kurumwa nzeve kwakaitwa nekambani inotevera dzimotokari dzinenge dzabiwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nava takazvidza chigodora ava vakaberekerwa kuZumba vakazodzidza pamure wa mission nemuHarare, mushure mezvo vachizoenda kuBulawayo uko vakadzidzira course yeengineering. Vakazomboshandawo muZimbabwe vachizosimuka vachienda kuBritain uko vave kugara pari zvino. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuuya kuBritain ndakauya nokuda kwokuti mudzimai wangu akawana mukana wekudzidza kuva mukoti kuno, saka tikasita hamungagari nzvimbo dzakasiyana, ndo pandakadarika mhiri ndikauya kuno tichiteera mudzimai andange ndaroora.
Mave ikoko zvii zvamuri kubata vachigodora?
Chekutanga ndechekutongoti handina kuzouya nichinoita engineering iko zvine zvindavanoti masocial workers, vanhu vanotaura nevanhu nekubatsira vanhu kuti vararame zvakanaka mumatunhu. Ndobasa randinobhadharirwa zuva nezuva, asi nepadivi apo ndinoitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana sekuti ndava nechano yangu yekutiwo ndinotaura nhau ndichikapa zvimwe zvakasiyana siyana inonzi Champions Network TV. ITV yandiri kuti ramangwana rayo ichatova TV of choice, asi iko zvine zvatiri kungoita ndezvekungotiwo tinopota tichisa nhau dzinenge dzichibuda munzvimbo dzakasiyana siyana pachannel pedu, ende uye tinotiwo kana kuine zviri kuitika tinozviisa pachannel pedu. Ndinopa muenzaniso wekuti pana madhiraivha airatidzira kumabhodha eZambia, takaita mukana wokuvabatsirawo vachiuya vachitaura zvinhunha dzavo, zvinova zvakazonzwikawo nehurumende yeZambia iye zvinezvi vapa pachinzvambo chekuti vaakutaurirana. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinoita paChampions Network TV.
Saka pari zvino muri kutepfenyura muchiwanikwa papi nevanoda kunge vachikuteererai kana kukuonai?
Iko zvinezvi tiri paYouTube, vanhu vakangoti Champions Network TV, asi tatanyanya kuredu vanotiteerera vaakusvika zviuru gumi, asi tiri kutarisira kuti panopera gore rino tinenge taane vanotiteerera vanogona kusvika kuzviuru makumi maviri achidari.
Mune vatori venhau vamakapinzawo mabasa here?
Tine vaviri vari kuZimbabwe iko zvinezvi vanopota vachiita news vachitumira todzisa pamasaisai ipapapo. Asi nekufamba kwenguva mashandiro atoda kuti tiite ndeyekuti tinenge tiine macorrespondence munzvimbo dzakasiyana siyana, so that patinoita kuita news item yedu tinenge tingouyisa zvabva kumatunhu akasiyana siyana uye dzakabva kunyika dzakasiyana siyana.
Mune zvamuri kuita here zvekubatsirawo kusimudzira kungava kunharaunda kwamakabva kuZumba kana iko kuUnited Kingdom kwamuri?
Ndiri kushanda ane chikoro chekudzidzisa mabasa chemechanics ari kuMhondoro, ndekuti inini ozoo ndirivo kwaMurehwa, ndakazovakawo musha kuMhondoro kwaMubayiro. Saka aripo anonzi veTanaka Industrial Training Center, vana vanenge vari ipapo ndiri kubatsirana navo. Chandiri kuita ndechekuti chekutanga gurupu rega rega repaTanaka Industrial Training Center ndiri kuvatumira vanhu vanovadzidzisa kufambiswa kwezvemari, kuitira kuti pavanopedza kuava maqualified mechanics whatever, vasangofunga kuti kuenda kubasa ndo yega vanogona kutotanga, uda kutanga mhindu dzavo vachiziva kuti mari dzinofambiswa sei.
Mune nguwa yakadi matanga chirongwa ichi, uye muruku ushanda newa na wakawanda shakadi?
Na wadakato zisandewe grupu la dari kai. Asinda shanda ne mridi weta naka industrial training center ndoku ngandane makore mawiri. Uye chumuchi ndandiri involved in ilipo inonzi MVPV, which is Men of Valor, Purpose and Vision. Unova urongo wakuda kuwa kamunurume kutitive kutitino mbondi munurume chiko. Chingamutura se kuti adzokere pachinzvimbo chake semurume.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain vatakazvida chigodora vari parunare kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mochirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa nezverufu rwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter. Mutumbi wavakata uri mudare reCongress muWashington DC umo uri kuonekana nevanhu. Vakata munhu aigara achitaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Muna 2008 vakashora zvikuru nyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu. Vakanyanya kutaura nezvenyaya yamuzvare Justina Mukoko avo vakapambwa mugore iri. Muzvare Mukoko vaitungamira sangano reZimbabwe Peace Project. Tavabata kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvemashoko avakata ekukurudzira United Nations kuti ipindire pakupambwa kwavo.
Pandakabuda ndichinzwa vanhu vakabatikana nenyaya iyoyi zvinosanganisira vaJimmy Carter, ndakanzwa kudzamirwa kuti munhu asingandizive anzwa kurwadziwa nekurwadziwa kwandakaita inini. Saka kwandiri munhu ano akaratidza utungamiri zvisinei nekuti tanga takapatsanurwa nezvimuro zvemabaira akatipedu, asi vakaita kuti nyaya iyi izivikane kumusorosoro zvanga zvisingakwanisi kuitwa nemhuri yangu kana dzimishamari dzangu dzepedyo.
Mungati mashoko akadaro angadai akabatsira here kuti musazoitwe kafira mberi zvanga zvaakuitwa vamwe mazuva iyayo pamanga mapambwa apa?
Inini nanhasi ndinofunga kuti kutaurwa kwakaitwa nyaya yangu nezvinhanho zvayakasvika zvakaita kuti ndichengetedzwe. Vanhu vanga vakutya kuti vakazenge vatora mweya wangu zvanga zvichisarira mumaoko avo.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, mungati dziri nyore here tichitarisa zvamakasanganawo nazvo muupenyu?
Haisi nyore, blessing. Zvikuru sei ukatarisa basa racho, ibasa rinofanira kunge richiremekedzwa. Asi zvinozoitika ndezvekuti ibasa rinoita kuti usangane nezvakawanda zvinogona kukanganisa upenyu hwako sezvandakasangana nazvo.
Chii chinoita kuti muite chidokwa dokwa chekuti murambe muchienderera mberi nebasa rakadai?
Inini ndakarwirwa upenyu hwangu ndikadai ndisipo, saka ndofunga ndine chitsvambi chekuti ndirambewo ndichiuritsa mashoko ane chekuita nekushungurudzwa kunoitwa vamwe.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vachitaura vari parunare muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mbega zvamunofunga.
Muri yeStudio 7 vateereri nevashamarai vacho muri sei? ndofunga muri wadi kumatirumana enika kwe muru kundati mbota uroo zangu panapa mezikoro zangu da kufuru kwa zinda antropona anzi mezikoro zichifuru kwa pando parutanga inunzi heritage based learning yewana ukatarza wakuru we muru mende wanutanga zinizi wambo nyori zinizi nana zimseki zese zwanu ngo introduce iwe wana wawari kunyora bunzo je complete yevaka abolisha kana kuti yevaka misa kuti tafutanga zimuseke asi ndei kunyore vanawo kuti vanoenda zvikoro zvinodhura zvinoizwa iyo complete yevakarambidza iyi isu vedu kana vachingofonyorwa hazvishandi zvinoizwa nehurumende yetinai
Studio 7 makadiko isitiri panhau yekumozambiki Mozambiki chapo ari kutarisira kunzi achatonga muno pa 15 January Mubvunzo wangu ndewekuti anotonga ani iye chapo akaruza kana constitutional court yacho haina chayakabudisa chinogeza maoko akachena kuti titi dare rakatonga zvakanaka pekutanga vakataura kuti chapo hauina ne 70% Venancio ane 20% odzokororazve vataura kuti chapo ane 65% Venancio ane 24% saka chokwadi chacho ndechipi ende nyika dzimwe dzingatambira here zvinhu zvakapusa kudai izvi zviri kutonyesa kuoneka kuti hapana chokwadi chiripo saka zviri kutoratidza kana dai mavhoti akadaro akatambirwa vatongoresa vanhu mahara hapana ende zviri kutoratidza kuti justice hakuna nekuti chiro kana mudare chaimo zvatinoziva nyika ichiri kutongwa chaizvo mudare ukapinda iwo kuti ndabirwa $20 unoiziva here mari yavabirwa ndabirwa $20 ma$5 egaega ozvozviti zvemangwani aiwa ndabirwa $15 10 ne$5 saka zvaakuchitaura kuti hapana chokwadi saka mavhoti aya dai dzanga dziri nyika dzaitonga nemutemo mavhoti aya aifanira kuraswa wanhu wodzokera pafresh election
bvatsiriseun mazera sehamadi vateereri nevashamarari nyika yezimbabwe ka yatongovaiwo ruyorwo rwamapfumo rwokuti varombo kuvarombo nokuti ivava vakuru ivava vari kungoramba vachidzorerwa pamabasa ka pamapenjeni ivava vatove nemari dzavo vana vadiki chaivo chaivo vari kukwangwaya ende vari kufaitira kuti vanhu ivavo vana vadikika vabude munyika vatize kuzoshaya anovarwisa nenyaya yekuti havasi kuda kubhomupawa vana vadiki chaivo chaivo kavari kuma45 vachafa vasina kana zvavanenge vamboita pamabasa zimbabwe ka zimbabwe ngaione zvokuita vanhu ngatitanga muke varume zimbabwe yedu yaipa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 kana muchida kuti mupewo pfungwa dzenyu tumirai mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 apa munokwanisa kutiudzawo zvamunenge muchifunga pane zvinenge zvichiitika asi tinokurudzira kuti musatumire mashoko ekunyomba uye mongotiwo gaga kuti vakawanda vakwanisewo kupa pfungwa dzavo muchirongwa chedu chelive talk diaspora forum na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kusangana nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kushanda kusouth africa zviine magwaro ezimbabwe exemption permit vamwe vanoti mamwe mabhanga anga achimboramba kuti vakwanise kutora mari dzavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzedu dzinoti 001 202 465 0318 panoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave mave kukwanisawo kunzwa nhau dzedu pawhatsapp sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare zimpax inoti mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa mwedzi wapera uye yave kuferefeta kuti chii chakakonzera kuti dzife vatalend rusere avo vari kunzi vakapesvedzera mhirizhonga kumozambique vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naNtungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.